Arimi avanozvifoteredza shoma iri kuwanikwa muzvitoro iri kuvadhurira zvakanyanya vachiti saga refotereza rinoreba makirogiramu makumi mashanu kana kuti 50 kilograms rave kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi matatu nemashanu kana kuti US$35 kusvika pamadhora makumi mashanu kana kuti US$50. Kunyange vari kuyamurwa kurima pasi pezvirongwa zvehurumende vanonzi vari kuwaniswa mbeu pasina fotereza zvichinzi vachazopiwa. Mumwe murimi wekubhangeti mudunhu remashonaland west varichard kapungu vanoti vari kushandisa mufudzi wemombe sezvo vasina mari yekutenga fotereza.
Vanhu vakawanda kutodyara nezvimanyuwa zvemombe petraiza iri kunetsa munyika. Pane zvimatanga zvemombe zvirimomo mukatikati tongonotora nemasaga zvichisungomba gomba.
Mumwe mugari wekuhwedza mudunhu remashonaland east vakremio matinyarare vanoti ivhu renzvimbo yavo haripego rakanyanya kana rikasaiswa fotereza. Vamatinyarare vanoti vachamanikidzwa kurima ndima diki sezvo vasina mufudzi wakawanda nekuda kwemombe dzavo dzakafa nechirwere chejanuary disease makore mashoma apfuura. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFC vapo Zakaria vanoti varimi vanokwanisa kurima vachishandisa mufudze kana ivhu repachuru kana pasina fotereza.
Tichiwani tisangomira nokuti hatina kuwana masofinaizi. Vane ndima diki ndinozokorora, vane ndima diki vanokwanisa kuti vashandise dzimwe nzira dzisiri aya atinoti machemical fertilizers aya, kureva kuti kushandisa zvinana vechiunu.
Izvi zvinotsigirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwepgt avanoti kushayikwa kufetereza kunoderedza gohwo remurimi sezvo mufudze wemombe usingashande zvakanaka gore raunenge waiswa mumunda. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obedjiri vanobvuma kuti fotereza haingakwanire munhu wese munyika nekudaro hurumende yakatendera vanhu vane mari dzavo kuti vatenge fotereza kunze kwenyika vasingabhadhare mutero kana kuti import duty.
Challenge iri kuti kukanza iri mumabondes warehouse vavanhu vanenge vachiitira kuwana maUSD. So ndosaka takazoti government yakazoti vanhu ngavaimport free.
Panyaya yekuti vamwe vanhu vari kupiwa makirogiramu maviri chete embeu pasi pezvirongwa zvehurumende vachinzi vagovane sezvo mbeu ichiuya iri muzvimapaketi zvemakirogiramu 10 muzvinafundo jiri vanoti zviri muurongwa sezvo dzimwe ndima dziri diki.
Ndaika kuti achimubvunza munobva kuti 6 meters by 39 meters andiko ndinoda less than 2 kg. Saka panguva ine bazwa mune mbeu vanhu vazosiyana izvozvo ndoni
hurumende yakazivisa muchinyorwa chayo kuti vanhu vanokwanisa kutenga fotereza kunze kwenyika sedanho rekuyamura makambani anogadzira fotereza ayo ari kutadza kugadzira fotereza inokwanira munhu wese. Apo vamwe varimi vari mubishi kumhanyamhanya kutsvaga mbeu nefotereza, vamwe vari kuti havasi kuzorima ndima huru vachiti vari kuteerera yambiro yekuti gore rino mvura ishoma. Murimi wekuhurungwe vashepadhiraviro vanoti vachateera yambiro yebazi rinoona nezvemamiriro ekunze yekuti mvura ichange iri shoma gore rino.
Zvira zvemazuva sezvezvi zvatagara tichinzi.
Asi mumwe murimi wekumahusekwa mudunhu remashonaland east vaAlexander Jim vanoti havateerere zvinotaurwa nevanoita zvekufungidzira mamiriro anenge akaita kunze. VaJim vanoti chakatanga ndicho chakachenjedza vachiti rimwe gore vakamboteerera vakasarima asi mvura ikazonaya zvakanaka vainge varima vakawana gohwo guru.
Imwe gore takambozvitedzera mwakakowa. Isu tikazokumbwirira manje kuti abeda rime saka tedzera chinzwa radio kuti mvura yakuona kusaka mwakazekowa. Saka parondo kuti kungoshingira kana tikatuterera radio hatimbozviteverazve. Tangonzwa kuna Mwari kuti Mwari chatitirawo zvakaita sei goro rino.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Department kana kuti MSD rakatozivisa kare kuti munyika muchange muine mvura shoma mwaka uno. Vamwe varimi vakatotanga kuchema chema kuti mvura yanonoka kuturuka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.